wongi chokwadi kuti vakasukureva dzoka nhasi muZimbabwe muHarare vasvika munguva dzemasikati dza4 o'clock kutange tatodhumanawo vanga vari tiri mundege imwe chete South African Airways zvichitaridza kuti ivo kutaura kwavaita muchidimbu vanga vari kuti vari kuda kugadzirisa zita ravo nokuti vanga vakapomerwa mhosva dzakati wandei vakati semunhu asina mhosva zvinokosha kuti vadzoke vazvigadzirise zvichiburuka mundege vabva vatorwa nevanga vachitaridza kuti vasori vamwe vakapfeka masvutu vakati wandei vari varume vane chitsama ndokubva vapotwa navo seri ndokumbobvunzurudzwa kwenguva ingaita awa vasati vazoregedzwa zvavo ndokuzobuda vachipinda mumotokari ndofunga ndisawira wavo here muzvinabhizimusi anonzi Popela ndiye azoivhetemedza achibva navo paairport vachienda zvavo ndozvataona izvi
asi pamavaona muri mundege umo vanga vachiratidza kuti munhu akasununguka here
munhu anga akasununguka chaizvo vachitotaura nyaya vachiseka nemudzimai wavo anga ari masikati akanaka kwanga kuchipisa kuchikweneka mhepokanisa zvitira vanga vachiratidza kuti munhu akasvipira vanga vachikwazisana nevanhu vachikurukura nevanhu vakati wandei vanhu vachinge vabva vachingosvika vachiti ndivakasikuere ndivakasikuere vachitaura navo nyaya saka zvakachiratidza kuti munhu akasununguka zvake isu kwatozobvunzawo sevanhu vekodzero vangoti aiwa ini ndinoshuvira kuti ndinochenesa zita rangu ndo zviri kuita kuti ndiende kumusha nekuti kumusha ndiko kumusha hakuna kumwe
asi tiri kunzwawo kuti panhandare yendege ipo parobert mugabe international apa kune vamwe vanga vachiratidzirawo mavaonawo here
hongu panga paine vechidiki vashoma zvichida nderekubatso rezanupf vauya paboka iroro panga paine angaita sanga achitungamira ndi Godfrey Gomwe ari kune vechidiki vezanupf vanga vakabata zvimapepa zvishoma zvanga zvakanyorwa kunzi mapurisa batai munhu kana kuti mbavha yadzoka nezvimwewo asi havana kukwanisa kuti vaone vanenge vazoona kuti vakasikuere avo vatobuda saka havana kuzokwanisa kutaura kuti zavazosara vatarudzira munhu atoenda uyezve vanga vari havo vanhu vashoma vanga varipo.